ndingati mwana mai angu urongwa hwekufamba chaizvo kutaura kuno kutinobva mukupedza musangano wedu wenational council unenge une utungamiriri hunobva kumaprovinci utungamiriri hwenational executive utungamiriri hwestanding committee vanhu vakagadzirira zuva ramangwana munhu wese ndingangoti its all systems go munhu wese nyika yose yadavira vatanga vakaungana mangwana kurufaro stadium kutangana naini mangwanani
vachibaya kune mashoko ari kubuda mumasocial media munana Twitter ari kutizvo musangano wenyu wemangwana wambosenekwa kuitira kuti mutungamiriri webato renyu ange ari kurufu rwaamugabe mangwana zvinhu zvakamira sei
ndo zvinoita zvaani izvozvo vari kurwadziwa nokurongwa kwatiri kuita hakuna zvakadaro ungano redu riri kutenderera mangwana mukuru wedu anenge aripo baba vachamisa haona kwavari kuenda izvo zvokwava mugabe munoziva takavachema chaizvo vanhu vakawanda vakavachema zvikuru sei musangano wedu zvamangwana izvo ndofunga its on public record kuti vakatiwa haiwa zvinoitwa nemhuri yavo its private very yavo saka isu haiwa hatina kwatiri kuenda ikoko tine urongwa hwedu hwamangwana hwokupemberera makore 20 hutungamiriri hwese kusanganisira purezidendi wedu purezidendi wevanhu ndo vatanga vari iwo mutauro mukuru pagungano redu ramangwana
vachibaya mati imi mamboita musangano webato renyu zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa hwemangwana zvakamira sei
sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo patiri semusangano wemdc sungo zvinongoripo ndezvokuti izvo semusangano wedu ndonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga tinenge tichipemberera ushingi hwemusangano wedu tinenge tichipemberera kuti semusangano wedu tine vanhu vakawanda zvamunongoziva kuti vatakabva apa kushinga kwakaita vanhu nyore musangano wedu tine vanhu vakawanda vakasakatika saka ushingi hune vanhu uye nokuwanda kwemakore 20 years dzinova 2 decades kufamba kwakakura chaizvo saka ndingati zvisungo zviripo inyaya yekungotiwo dingindira redu rezuva ramangwana ndo randingati ndo donzvo guru uye chimwe chisungo zvakare ndichataita ndechokuti vanhu vese vari mumastructures edu emusangano kubva dotito kusvika chikwalakwala kubva zambezi kusvika kulimpopo vese vanofanira kunge varipo vachipemberera
tichitarisa musangano wamataura kuti maita nhasi vachibaya matarisawo here kukundikana kuri kuita bato renyu kubudirira musarudzo dzemabielection zvikuru mumatunhu ekumaruwa
hayi hatina kubato yedu nyaya iyoyo nokuti musangano wanhasi mwana mai wangu wanga uri musangano wakangonangana nenhaurwa kana nehureketa dzeanivhesari chete
takataura nemi vachibaya muchitizvo musangano wenyu wemangwana uyu uchange uchipindwawo nemadzisahwira ari kubva kunze kwenyika madzisahwira aya ati asvika here vachibaya
aiwa havatati vasvika madzisahwira edu asi vati asvika zvavo mangwana ine chokwadi kuti munea mune vakomana venyu nevasikana vanogone basa vari kuno vatange vachiona purogiramu yedu ichange ichita broadcasted live zvokuti munhu wese anotiona vari muno vari kuamerica vari kuuk pasi rose taona vatungamiri vemamwe mapato dzinohama dzedu vatinohozana navo vachange varipo mangwana vachitsigira mutambo wemusangano mukuru muno munyika yezimbabwe
ndiani achange ari munyarikani mukuru pamusangano wenyu wamangwana vachibaya
ndingati tine hama dzakanofanira kwatakaita mazuva maviri adarika vana babu waini nevamwewo vasati vayakukonfema kuti vachasvika here asi muchavaona muzuva ramangwana
mashoko ekupedzisira vachibaya kuvateereri
tinotenda ndoda kukurudzira vagari vese vemunyika yedu yezimbabwe kuti vanga vachiuya mangwana vakasungunuka vauye neuwandu hwavo tichange tine shasha dzemagitare vana mukoma solomani vana mukoma trarisoni vana baba harare nevamwe vakawanda chaizvo vekumudhanso vanenge vachivova kuti vange vachiita kuti mutambo wedu unge uchifamba mune zvakanaka saka mashoko angu ndokuti haiwa tinokoka mhuri yose yezimbabwe kuti inge tiye mangwana kurufaro stadium.